takatumira ndumwa dzedu kuti dzinge dzichiona kuti vheki rikufambisa basa iri zvakanaka here. Ongororo yatakaita kubva kumaobserva zvedu anga aripo ndeyekuti izvo election hayo musi wevoting yafamba zvakanaka munzvimbo dzose, asi chiri kungoramba tichingotineta ndichori chokuti vanhu vashomanana vari kuenda kunovhota. Saka tikatarisa maelections akaitwa muna 2018 mumawadhi iwawo nevanhu wandu wevanhu vanovhota gore rino nezuro, tinoona kuti washomeka zvikuru, uri pasi peyatingati 50%. So chinhu chinongoramba chichingotinetsa kuti koseiko zviri kuramba zvakadaro.
Matatanga kuongorora sarudzo idzi riini chaizvo?
Takanga tine atinoti malong term observers vakanga vari munzvimbo idzodzo maelections asati aitwa. Zvakare chakashumisa ndechekuti pane imwe rally yakaitwa vainge vachitaura nevanhu vakanga vachitaura kuti ivo vakanga vachitarisa kuti vanhu vavhota ndavanani, kuitira kuti pavanozopa rubatsiro kune avo vanotambura vange vachingopa ivo chete vanenge vavhota. Chinova chinhu chatisingatarisiri munyika ino kana zvichiitwa by election ingori muone ward. Ko patinge takuita mageneral elections panozoitwa zvakakura kudini? So izvi ndo zvimwe zviri kutinetsa. Saka kurudziro yedu hombe ndeyekuti vheki inyatsoongorora mashoko iwawo ekuti pari kuitwa vote buying, yoona kuti ndezvipi zvingaitwe kuti pave neyatinoti lasting solution kudambudziko iroro, nokuti rakaramba riripo maelections atinoita uno muzimbabwe anongoramba achitariswa semaelections ari kuitwa asina kujeka.
Nderipi bato rakaonekwa richiita izvi?
Bato rakaonekwa richiita izvi ibato rezanupf.
Tichitarisawo mugwaro renyu, muri kutiwo ivo vanopikisa ava vana kuendesawo mapolling agents kune dzimwe nzvimbo, zvanga zvichifamba sei?
Zvechokwadi ongororo yedu ndeyekuti zanupf chete ndiyo yakanga yakatumira nhumwa dzayo kana kumaagenti ayo mumapolling stations ose, asi avo vanopikisa vanga vari kuparticipatewo muelection iyoyo hatina kuona kuwepo kwavo mune mamwe mapolling stations, kureva kuti unenge wakasiyira bato rimwe chete kuti ringe richiongorora zviri kuitika ipapo. Chinova chinhu chisina kunaka.